Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 20, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuro yeguta reHarare yoronga kuchengetedza nzvimbo dzinoradzikwa vafi dziri pasi payo zvichitevera kuparadzwa kwemamwe makuva kuWarren Hills Cemetery svondo rino. Vaimbove mumiriri wezengeza West muparamende uye vaive nhengo yeCCC vaJob Scala vanokokwa kumusangano weGeneva Summit on Human Rights and Democracy. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuro yavo yave kutora matanho ekuchengetedza nzvimbo dzinoradzikwa vafi dziri pasi pekanzuru zvichitevera kuparadzwa kwemamwe makuva anodarika zana emusha werunyararo weWarren Hills Cemetery svondo rino nevanhu vasati vazivikanwa uye vane zvikonzero zvisati zvazivikanwa. VaMafume vanoti sekanzuru vari kushushikana zvikuru nezviitiko izvi uye vari kuzviferefeta kuti vazive chinangwa pamwe nevanhu vakaita izvi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Saka zvatati tiite sekanzuru ndechekuti tati tiwedzere mapatrols achange achigadha masimetri edu tinyatsoongorora kuti ndivanani vari kuita unhubu hunotyisa kudai. Kana vatarisisa ticharipotavo kumapurisa nemainvestigators edu oongorora kuti chingava chii chaita kuti zvakadai zviitike. Takambonzwa kuti kune vemadrugs vanenge vachida kutora mapfupa evanhu kuti vagadzirise zvinodhaka. Kune vane bhizinesi iroro kuda vari kuda kupwanya kuti vanhu vatenge futizve. Kana kuti kune vakomana vanenge vachingoita musarinya vanenge vangomwawo zvinodhaka vongomanya vachiputsa mukati imomo. Asi tichasiya kuti mapurisa nemamwe matikitiva vapenengure kuti chii chiri kuitika ichi, nokuti kuputsa matombstones anodarika zana inyaya hombe, inyaya yashungurudza kanzuro.
Izvi zviri kungoitika kuWarren Hills Cemetery chete here kana kuti kune mamwewo makuva kwazviri kuitika?
Pari zvino zvitanzwa kuripoti yekuWarren Hills ndo kune makuva akati nakei vamwe asiri Warren Hills. Hakusati kwakuitwa mamodern tombstones, mamwe acho anoitwa mamodern tombstones makuva anenge ari mumaoko emaprivate players. But Warren Hills ndo cemetery yekanzuru inenge ine matombstones ari pamusoro-soro anenge akaita magranite akati wandei.
Pane nyayawo yezvivakwa muHarare, vamwe vari kuchema kuti zvivakwa hazvichataridziki zvaakukanganisa chimiro cheguta reHarare, zvimwe zvichitoputsika zvichikuvadza nekuuraya vanhu. Kanzuru iri kuitawo sei pakugadzirisa chimiro cheHarare?
Chimiro cheHarare ndosaka takaisa notisi tichitaura kuti varidzi vemabuildings ngavange vachipenda mabuildings avo vachigadzirisa ati kurei nekugadzirisa kuti ave safe, pave neutano hwakanaka. Saka nyaya iyoyo notisi yakapera, saka takapa manotisi 500 kumabuildings akatiko. Vakarega kugadzirisa izvozvo, tinogona kutora chinhano chekuvhara mabuilding ikoko kuzova nekugedha-gedha kwemweno voshaiwa mabhizinesi. Hatidi kusvitsana ipapa, but hatingaregi vanhu vachishungurudzuka, vamwe vachishayikwa nekungoshatawo kweHarare. Harare yanga riri guta raimwisa mvura, guta raidadisa. Rawaiti kana uchipinda mariri unotanga wageza. Uyezvo pane vari kungoisa tsvina pese pese, vari kungoshanda pese pese, muHarare makushandiwa husiku. Saka tichange tichivhura zvimbuzi nehusiku nekusevenza nehusiku kuitira kuti musasvibiswa. Nyaya yekubirwa mawanda vanongouya vomira mutaoni vakavandira vari kuzvifambirwa, vachidhonza vhudzi remadzimai, vachitora foni dzevanhu. Tichaitawo mapatrols emapurisa akati wandei wandei.
Vanga vari meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari parunhare muHarare nestudio 7. Tabatawo mutauriri werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombinedra Harare Residence Trust kana kuti CRA vaRuben Akili, vanoti vanotarisira kuti kanzuru ichamira neshoko rayo rekuti ichachengetedza makuva aya.
Isu sesangano rinomirira vagari tingati nyaya iyi haisi yaitika kekutanga. Naizvozvo tatoona kuti zvinhu izvi zvazvinhu zviri kuramba zvichienderera zvichiregererwa zvichive zvinoitika. Nechikonzero chekuti nzvimbo dzese dzine makuva ekanzuro mukazvicherechedza mukoma Jonga hapasisina tingati yatinoti security kana kuchengetedzwa kana maintenance. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinobva zvaratidza kuti vanhu vanenge vaitoita zvekutoraswa chaizvo pane kuti vanenge vanyatsovigwa zvakanaka kana kuti kuchengetedzwa. Itarisiro yedu kuti nzvimbo idzi dziri under city parks. Nzvimbo idzi dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzinoremekedzwa, nzvimbo dzinochengetedzwa zvakanaka, uyezve security ichive inoita sei, ichive inoiswa kana kuti vanochengeta nzvimbo idzi.
Ndekupi kumwe kwazviri kuitika vaAkili?
Kumakuva ekumbudzi kwayakaita nyaya yekuti vamwe vanhu vanochera ivhu chairo vachitengesa vanopedzisira votochera nemumakuva imomo vachitokanda magumbeze anenge ari mumakuva kurutivi vachitochera jechairoro, havana kana basa nazvo. Saka naizvozvo zviri kutoratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvakutotinetsa muno munyika nechikonzero chekuti vanhu vaakungoita zvese zvese nekuda mari. Vachitadza tingati kukoshesa pachirungu atinoti mavalues kana zvimwe zvinhu zvatinochengetedza sevanhu vemunyika yeZimbabwe.
Tanzwa meya vaMafume vachivimbisa kuti kanzuro yavo ichatora matanho ekuchengetedza makuva aya. Munoti nazvo?
Isusu tinenge tichitarisira kuti zvinhu izvi zvive zvinoitika sekuvimbisa kwavakaita. Tinenge tichitarisira kuti ipapo panoitwa hurukuro ipapo pachabuda nezvisungo zvinofanira kunge zvichive zvinozvive zvimwe zvinoteedzwa. Zvinhu zvakasiyana pakutaura pamusoro pechinhu nekuita chinhu. Saka tinenge tarisiro yedu kuti kanzuro yeguta reHarare sekuvimbiswa kwaita meya zvisangoperera mumashoko ekuti taita consultation meeting pamusoro penyaya iyi. Chaakudiwa ndechekuti zvinoitwa sei. Tinoona mapurisa eguta reHarare achiita basa rekumhanyisana nemavhenda mutaundu. Rimwe basa ravangatoita ibasa rekutoona kuti nzvimbo idzodzo dzichachengetedzeka.
Vanga vari mutauriri werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residence Trust kana kuti CRA vaRuben Akili vari parunhare muHarare nestudio 7. The Voice of America. Sangano reNational Democratic Working Group rinoti sachigaro waro uye vari vakavamba sangano iri vaJob Scala vakakokwa kuti vazotaura kumusangano wekodzero dzevanhu wechigumi nenhanhatu kana kuti 16th Geneva Summit on Human Rights and Democracy uchaitirwa kuGeneva, guta guru reSwitzerland, mwedzi unouya. Mutauriri wesangano iri vaDarlington Chigwena vanoti vaScala vakakokwa nezvikonzero zvekurwira kwavanoita kodzero dzevanhu munyika pamwe neutongo hwejekerere. Vanoti izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu zvavachataura kumusangano uyu. Ngatinzwei vaChigwena vachitsanangura.
Hongu vaJob Scala vakakokwa kunyika yeSwitzerland muguta reGeneva kunova kune musangano wezvemamiriro ekodzero dzevanhu pamwe chete neutongi hwejekerere. Musangano uyu vava nenguva ine chitsama uchiitwa, musangano unoremekedzwa zvikuru nepasi rose, musangano vakakosha sengoda uye musangano unenge wakatarisirwa zvikuru nemunhu wese. Saka tinoona kuti munhu achange akamirira Zimbabwe kumusangano uyu ndivaJob Scala ndivo vachange vachitaura vakamiririra Zimbabwe munyaya dzezvemamiriro ekodzero dzevanhu munyika yekwedu kusanganisira utongi hwejekerere.
Iko kukokwa kwavaScala uku kunorevei vaChigwena?
Izvi zvinoratidza pachena semwedzi wechirimo kuti vaJob Scala idombo repakona munyaya dzezvemamiriro ekodzero dzevanhu muZimbabwe. Idombo repakona munyaya dzezvekurwira kodzero dzevanhu muZimbabwe, kusanganisira zvakare kuunza utongi hwejekerera. Saka pasi rese rinenge richiona kuti munhu ari kushanda nesimba kuti kodzero dzevanhu dzinge dzichiremekedzwa ndiani. That's why muchiona kuti pavanhu vese vari muZimbabwe vajobsikala ndivo vakakwanisa kunge vachidaidzwa. Saka kana pasi rese richikwanisa kuona, tinochikurudzirawo zvakare vana veZimbabwe kuti asvika zvino nguva yekuti tinge tichisvinuka, tinge tichiona kuti munhu anokwanisa kurwira kodzero dzedu kuti tiva neutongi hwejekerere munyika yeZimbabwe ndiva jobsikala.
Vakatambirawo sei kukokwa kwavo uku?
Vasikala vakatambira nemaoko maviri kukokwa kwavakaita kuti vandotaure kunyika yeSwitzerland. Vakamirira Zimbabwe munyaya dzezvemamiriro kodzero dzevanhu kusanganisira utongi hwejechetere.
Zvii zvavari kutarisirwa kunotaura pamusoro pazvo kumusangano uku?
Tinotarisira kuona vasikala vachitaura nezvekusungwa kwevanhu vachigara mutirongwe kwenguva yakareba kwazvo vasina mhosva yavanenge vapara. Tinotarisirawo zvakare kuvaona vachitaura nezvekusiya kwevana chikoro panzira nemhaka yekuti vari kushaya mari dzekubhadhara chikoro. Tinotarisirawo kuti vataure nezvekushayiwa kwemari ine simba munyika yeZimbabwe tichishandisa mari inenge mapepa ebhondi. Saka izvozvo ndizvo tinotarisirawo kuona vasikala vachindotaura kumusangano uyu. Tinozviziva kuti munhu ane chido nesu isu vanhu, saka hativatyiri munhu achandotaura akamirira isu vana veZimbabwe.
Vanga vari mutauriri wesangano reNational Democratic Working Group vaDarlington Chigwena vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gorokota rezvekudyidzana kweChina nedzimwe nyika vaYang Yi nhasi vati dunhu reSouth Pacific harifanirwe kuve nhandare yekurwisana kwenyika dzine masimba, uye vachiti rubatsiro runoenda kunyika dzedunhu iri harufaniri kuve nechekuita nezvematongerwo enyika. Dunhu reSouth Pacific rave mwongo wemakwikwi anotyisa pakati peAmerica, iyo yagara ichiriona seriri pasi payo, neChina, iyo yananga vanodyidzana neTaiwan vari ikoko. Vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana mashanu kana kuti 2500 vakaurayiwa kana kukuwadzwa mumhirizhonga muHaiti kubva muna ndira kusvika muna kurume gore rino, kukwira nezvikamu makumi mashanu nezvitatu kana kuti 53% kubva mumwedzi mitatu yekupedzisira mugore rapera ra 2023. Izvi zvakaziviswa neZuro nehofisi yeUnited Nations Integrated Office in Haiti. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Teresa Dangwa vekambani yeDangwa Consultancy, avo vanobatsira madzimai nevanasikana nekuvatsvagira mabasa kunze kwenyika. tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Kazwai kazwai makadi yenyu ndinotenda zvikuru mavelasi nekundipa mukana wokutaura nezvedangwa consulting. Dangwa consulting ine chirongwa chayo chakatangira mwedzi uno chikurudzira madzimai kunyanyisa madzimai ari kumusha mayouth echidiki vachangopedza chikoro vachangopedza college vane madegree avo asi vari kushaya kuti voita sei nawo madegree wayo pamwe vari kutadza kuwana basa nekuda kwokuti mabasa ari kushayika kana kuti vari kutaurirwa kunzi aiwa hamuna experience. Saka isusu tiri kuda kuti tibatsire vanasikana ivavo nemadzimai ari kuda kushanda asi vari kumba nekuda kwokuti asi munhu wese anoda kuuya kudiaspora kana kuti anokwanisa kuuya kudiaspora. Saka isusu tiri kuda kuti zviri kuitikwawo nevamwe nedzimwe nzvimbo kuti aiwa munhu anogona kungoshanda basa rakangonaka achitobhadharwa mari yake zvakanaka asi agere kumba as long as aine internet phone nelaptop aiwa anogona kuita basa rake ari koko. Saka isusu ndo vatiri kukoka madzimai iwayo nevasikana ivavo vakapedza chikoro vane madegree avo asi vari kuti saka basa racho randoita sei. Ndo tichikudeedza isusu kuti remote strategies kuti uri ikoko kwaunenge uri tokupa basa racho woita basa wotumira kuno wobhadharwa mari yako. Isusu vacho ndichitinotokutraina nekuti vamwe vanhu vanouya vasina experience yacho iyoyo.
Mabasa api angawanikwe iwo achizowanikwa nevanhu vanenge vauya kuzoshandisa kambani yenyu?
Tine mabasa akasiyana siyana. Tine basa rinonzi graphic design. Kana wakaenda kuchikoro kunoita graphic design yako unoziva kuti ndikutaura nezvechii. Web development, vane vaya vanogadzira mawebsite nokwanisa kukupa mabasa iwayo. Social media management, data entry ne administrative inoenderana nekuti client yedu inogona kunge ichida munhu anopota achipinda muemail make achiona kuti email isina basa email ine basa email inotofanwa kupindurwa yezvine izvi email inofanwa kupindurwa next week wobva watumira uchitumira client yedu message yekuti pane email yakati iri kufanwa kupindurwa izvozvi. Saka uri kumubatsira nekuti pamwe anenge achiwana maemail akawanda saka panenge paine client inenge ichitsvaga kuti ndikuda munhu anondimanejera maemail angu. Kozi ya mumwe anoti inini ndinofamba famba zvikuru ndinoenda kunyika dzakasiyana siyana kana kunzvimbo dzakasiyana siyana ndikungoda munhu anopota achiti ndikamutaurira kuti musi wakati ndoda kuenda kwakati uye ndinogara mazuva akati pondirongera rwendo rwangu rwechegoro kubuda kumba kusvikira kudzoka kudzoka uitokupa basa racho iroro iwe woshandosaka chiti unofanwa kunge uine intaneti nekuti zvizhinji zvacho zvinange zvichiwanikwa paintaneti. And then rimwe basa ratinoita ratinototsena vanhu kubvira pekutanga nekuti vanhu vazhinji havatozivi kuti kune basa rakadaro. Pane rinonzi grant writing. Grant writing ibasa rinoitwa nemunhu anenge achitsvagira vane maprojekti avo mabasa ngatitiiko maNGO. Kune NGO vanoda kutsvaga kuti vapenherera zvekudya kana kuti vapenherera mari dzechikoro. Kwozouya kuno kuAmerica kana kuCanada kana kunana UK kana kune dzimwe nyika dzakabudirira dzine mari dzadzinopa kumaNGO. Asi maNGO machikutanga vamwe vachona havatozivi kuti mari dzodzo dziriko. Chechipiri havaziye zvakare kuti mari dzodzo dzinoapplyirwa sei. Saka isusu tinoenda kumagrant writers kumusha nepaonline tichidzidzisa inini ndichidzidzisa ndini nyamumbune kutodzidzisa vanhu kuti chii chinombonzi grant writing uye ndinochigona sei. Saka kana tikaona kudzidzisa imomo patinopedza newe nguva yatinge tiri tese angave mazuva matatu ingave svondo ingave 8 weeks zvinoenderana nekuti wasarudza nzira ipi yekudzidzira grant writing tikakuona kuti uri kugona iwewe ndiwe watinezenge takuti kana tine NGO iri kuno kuAmerica kana iko kumusha iri kutsvaga kuda munhu anovanyorera granti ravo tinobva takutora tumini wonyora granti iroro inini ndichikubatsira nchikupa supervisor ndichikupawo maidea kuti aiwa apa dai wanyora wakadai apa dawaionyora kada kusvikira wave nene experience yako waakuzviitira basa rako.
Vanenge vachida kushanda nemi vanokuwana ikupi?
Vanenge vachida kushanda nesu vedhangwa consulting munotiwana pawhatsapp number dzinoti +1 914 618 8800. Tinowanikwa zvakare paFacebook. PaFacebook ukangonyora kuti Teresa Dangwa unobva watondiwana kana kutongonyora Dangwa Consulting unogona kutiwana zvakare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nasi tichitarisa kuregererwa nemutungamiri wenyika kwevamwe vasungwa vakasiyana siyana vanga vari mumajere munyika svondo rino. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaEdison Chihota vanove mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender kana kuti ZACRO.
Kuhusu kutenda zikuru kuchizungumza chaguo kwa nini tunamiliyika? Mkutano kuti majeru hivi sasa mlezia ametakura wani 17,000. Adipa hizi namba yake ni njia kuire. Kiongozi kuti kutenda kuchizungumza kuti chini chini hiki ni kwa kuti kiongozi chini chini hiki kuti kazi kiki kupata kumbusho. Mkutano zuri za amuki sasa kama tunaweza kutenda zikuru. Kutivamiri kuti vakabatsira nekuti majeri edu haakwanisi kuchengeta namba iyoyo.
Asi vachiota munoona here zvichiitawo kuti vari kunze vange vachizoona kukosha kwekusapara mhosva, nokuti vamwe vanogona kuti ndakaenda ndinongonoburiswa nemaamnesty iwayo.
Ichokwadi chamurikutaura vakandeniasi taita kuti ruzhinji runyatsoparisisa nemaonekuona kuti chinozokonzera kuti vanhu vakadaro vaburiswe chii, nekuti nguva nenguva tinenge tichikumbira. Hakusi kuti mutungamiri wenyika anongoerekana angoburisa chete, asi kuti isuwese vanhu vanoshanda munzvimbo dzakadaro nekuona kwatinenge tichiita nenjiniro tinenge takaitei chiriko ikoko, ndo chinoita kuti tikumbire kuti dai nzvimbo iyi yamboita kuti vanhu havabvuchiwe. Dambudziko rataita nderekuti hatiti kukwanisa kuvaka majeri matsva. Dai tine mukana wekuvaka majeri matsva taita aivo vanhu vaainge zvavo vachinogara ikoko, asi nokuda kwekuti hatiti kuvaka majeri matsva izvi zvinokonzera urwere hwakakura kana vanhu vari panzvimbo imwe chete. Sakana ndochiita tinotyira kuti panozoita ina outbreak yekuti panozoitanoita rufu hungatinetse kana hungazonetsa vanhu kutaura. Vaakuona panika kune kuendesa vanhu kuti vanhu vari kungonourayiwa izvo zvisiriizvo.
Tinoona kuti majeri munyika akanangana nekunge achivandudza vanhu yatingati rehabilitation. Zvinhu zvamunotarisira kuti zvakakwanisa kunge zvichiitika kune vasungwa vari kuburitswa.
Chinhu choitika ndechekuti nyika yedu yafarira kumashure kune zvese. Ishungu dzemaofisazi variko vanenge vachida kuona kuti rehabilitation necorrection awo zviri kufamba mune zvakanaka here. Asi chinonoshayikwa zvibatiso zvezvinhu zvinenge zvine shungu kuburika maringe nemaonero anenge achiita maofisazi kubva kumukuru wemajeri kusvika kune junior officer. Vanenge vaine shungu yekuti dai munhu adzidza icho, dai munhu aita ichi, dai munhu, nekuti ndezvinovaratidza zvete kuti prosesi yavo yecorrectional iri kufamba, rehabilitation iri kufamba, nekuda kwekuti panenge paine zvikwanisiro zvezvinhu zvinokwanisa kuti vanhu vaite mabasa iwayo. Asi majeri edu mange angove majeri aikuti vanhu vanoenda ikoko ruzhinji hwacho hunenge hwakagara, hauna chizvekukwanisa kuti uriite chekutata akanga anzi vaaite kuda kutamwe vanotenga atoenda kumunda. Tikakwanisa gore rimweri minda yacho hapana minda mizhinji yavanga vachikwanisa kushanda nekuda kwekuti kwanga kusina mvura, saka navanhu vanenge vachingogara. Saka izvozvoo zvinonetsa vatungamiri vane vachengeti vedu majeri kuti zvino tinozoita sei kana nhamba iyi yakura kudai. Saka izvozvo ndozvanozoitawo kuti masanganowo akazvimirira iwaya nekusanganisirawo nerekujeriya vaite kuti muraise musoro pamwekuti voona kuti zvinobatsira kana vanhu ava vachinge vachimbotapudzwa tichiona kuti tingaita sei, nekuti hakuna zvinhu zvakakwana zvinoita kuti vanhu ava vange manzi vari kunyatsoita zvinhu zvichiburikira zvichiita kuti zviiti.
Imi sesangano mune vamwe vamuri kushanda navo here vasungwa pari nhasi?
Nekuda kwekushaya zvinobatsira hatisi kukwanisa kuti tiite, asi ndehurongwa hwatinawo hwaro hwatiri kuita kuti tiri kutaurirana pamwe chete nehurumende nekukumbira nehurumende kuti kune mamapurazi atiri kushandawo zvakanaka atiri kuitwa mune zvakanaka. Ngava tipewo tipote tichitora kuti vanhu ava vapote vachienda kumapurazi ikoko, vapote vachiti kana vabuda toita hafu yemuhomu kana kuti hafu yehau pavanoti vanhu kana vabuda zvaizvozvizvi totora tondovagarisa ikoko vanenge vachida kudzidza zvavanodzidza. Nekuti kune vamwe vanonetsa kutambiriswa mumacommunities avanenge vachi vanhu vanenge vachidzokera. Saka kana munhu akadaroiyeye anongobva chete kujeri nhasi kuswera mangwana adzokera kuikoko, nekuda kwekuti
Vanga vari vaEdison Chiota, vanove mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO, vari parunare kwaChiota neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Mashoko anotevera anotaura maonero ehurumende yeAmerica.
America iri kushushikana zvikuru pamusoro pedanho rakatorwa musi wa 10 kubvumbi nehurumende iri kutonga muMali. Musi uyu hurumende yakazivisa kuti masangano ose ezvematongero enyika ambomiswa, ikarambidza vatori venhau kuti vanyore kana kutaura pamusoro pezvematongero enyika zvinova zvipinga mupinyi kutarisiro dzevanhu vemunyika iyi vanoda utongi hwejekerere. Zvichitera makumi nemakumi emakore eutongi hwokudzvanyirirwa mumakore muma 1990, Mali yakatanga kuumba masangano eutongi hwejekerere, asi nyika iyi yakaona mauto achibvuta masimba kazhinji pamwe nevapanduki avo vari kunetsa kumaodzanyemba kwenyika iyi nanhasi wese. Muna chikumi 2021, Colonel Asim Goita, umwe wevakuru vemauto vakabvuta masimba muna 2020, vakatoreswa mhiko yekuva mutungamiri wehurumende yaifanirwa kufanotonga kusvika sarudzo dzaitwa vakavimbisa kudzorera nyika muutongi hwejekerere muna kurume 2024 mushure mesarudzo dzemuna kukadzi 2024. Asi muna gunyana 2023, hurumende iyi yakamisa sarudzo ichiti pane zvaifanirwa kumbogadziriswa munyika. Zvino hurumende iyi inoti senzira yekuchengetedza nyika, hapana sarudzo dzinofanirwa kuitwa uye zvematongero enyika zvinofanirwa kumbomiswa, mapepanhau achirambidzwa kunyora pamusoro pezvematongero enyika. Mutauriri webazi reAmerica rezvekutidzana nedzimwe nyika vaMatthew Miller vanoti America haifari nezviri kuitwa nehurumende yeMali zvekurambidza zvematongero enyika, vachiti vanhu vanofanira kutaura nekutsigira mapato avanoda munyika yavo, vachitizve hurumende yeMali yakamisa sarudzo dzaifanirwa kuitwa muna kukadzi 2024 idzo dzaifanirwa kudzosera nyika mumaoko mehurumende inotungamirirwa nevanhu vasiri vechiuto sezvayakanga yabvuma kuita muna 2022. VaMiller vanoti America inokurudzira hurumende yeMali kuti iite zvayakavimbisa zvizvarwa zvenyika iyi nekuita sarudzo dzakachena uye dzakasununguka. MuMali nekumwe kwose, utongi hwejekerere ndihwo musimboti wekugara zvakanaka nekubudirira, vakadaro vaMatthew Miller.
Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo. Zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi zvamira zvakadai: FC Platinum 2, Bikita Minerals 2, ZPC Kariba 0, Arena Removers 0, Green Fuel 0, Erendals 0, Yada 0, Chegutu Pirates 0. Mangwana, mitambo yakamira yakati Manika Diamonds vs Capes United, Islanders vs Chicken Inn, Wange vs Ngezi Platinum, Dynamos vs Tail 1, kuchiti Blauwayo Chiefs vs Simba Bora. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, asi tokupai misoro yenhau zvakare. Kanzuri yeguta reHarare yoronga kuchengetedza makuva ari pasi payo zvichitevera kuparadzwa kwemamwe kuWarren Hills Cemetery svondo rino. Vaimbo vemiriri wezengeza West muparamende uye vaive nhengo yeTriple C vaJob Scholar vanokokwa kumusangano weGeneva Summit on Human Rights and Democracy. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku-20 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni, intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isisindo esinganani semali entsha yamazike.
Ihluphele silalo asolwa amacebo, uhluphe silalo yokungathembeki kubahulumende ikakhulu bona abaphatha ezezimali abe-reserve bank.
Ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse okwenziwe ngenye inkokheli yamabandla aphikisayo kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo.
Ukutholakala kwabamabandla aphikisayo embuthanweni wokuthakazelela inkululeko bekungasoze kube isimanga ngayo iZimbabwe ile politics ezimi kahle ile.
Izakhamizi zezansi emandebeleni ezilima ngokuthelelezela sezinwaya impumulo zibheke isibhakabhaka ngoba imifula lamadamu ezidonsa khona amanzi sesitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni, intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isisindo esinganani semali entsha yohlobo lwamazike. Abaphila ngokuthengisa imali emgwaqweni osiphatheleni bathi balinde ukuthi imali le uqobo lwayo iqale ukusebenza uze labo baqale umsebenzi. Kodwa ezitolo eziningi intengo ayiqondakali. Abanye abantshintsha imali le ebulenjini bathengisa imali ngamaziki angamachumi amabili ngedola lemelika elilodwa 1:20. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Simanda uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imali le ethiwa iziki ikhanya yona nxa bekhuluma engani kulinyathela eliqondileyo, kodwa kusiya ngokuthi baza kubaphatha njani, baza yihengla njani, ngoba ihluphe lesilalo asolwa amacebo, uhluphe silalo yokungathembeki kukahulumende ikakhulu bona abaphatha ezezimali abe-reserve bank. Yikho okuphambanisayo, yikho kwenza abantu bangathembi amanyathela wonke ababuya lawo. Uhlupho kayisiyo ukuthi iziki irongo kumbe iright, uhlupho ukuthi abantu bakhona ababuya leziki abantu abangathembakalanga. Bake basitshela ukuthi doi bond liyalingana le-US dollar, kwatshintsha kwaba ngenye into, bahlala besitshela izinto ezingayenzakiyo eziba lizaba. So yikho kulohlupho khona, kodwa sikhangelela ukuthi this time around bazayenza into elengqondo bayigcine. Kodwa ke igolide lakhona lalo nxa lililutshwane ayisoze iqhubeke imali, ayisoze iqhubeke isiba lamandla leyo mali. Kuzamela ukuthi imizamo yakhona kube le mizamo eminingi eyokuthi bavimbe izivalo lezi, bavimbe izikhala lapho okuvuza khona igolide, ngoba kuyamangalisa ukuthi lizwe lile ama-reserves amancane kangaka, kodwa kulabantu abatshona bekhipha igolide eliningi belikhipha belisuka kwamanye amazwe, kodwa i-reserve bank ingela lutho. Bese kusiba lenye inkinga ekhona ngeyomthetho eyokuthi silamankampani amaningi amahamba igolide belikhiphela phandle kwelizwe, bekhipha igolide eliningi kakhulu phandle kwelizwe, kodwa uhulumende engatholi lutho, ethola ama-royalties kuphela. So izinto kumele ukuthi zilungisiswe, kumele silungisise umthetho ukuze kungailizwe akakwenza ukuthi ilizwe eligolide lona litholakale lingalagolide, kodwa igolide litholakale emazweni amazwe anjengabongilandi alegolide angelagolide, kodwa itholakale legolide eliningi.
Khona okwenza ukuthi abantu bangani abathakazeleli imali yona
yonale entsha kungakuyikuthi abalathemba lohulumende na
kumele ukuthi kulungiswe imithetho yenze ukuthi ilaba mamayini igolide lingaphumi nje kuphela uhulumende engatholanga lutho yikho ukuthi imkhonono wethu uye phambili kodwa ekugcineni kwakho konke into eqakathekileyo yikulwa lobungilimbane icorruption eyiyo enza into zonke zivuze so bazafaka kungani bafaka esikhwameni ezivuzayo ngoba amasela as long eqhubeke tshontsha akulanto ezabakhona
Umnumzana Angliston Sibanda ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. The Voice of America. Ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse okwenziwe ngenye inkokheli yamabandla aphikisayo kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo. Inkokheli ebonakale eMraminda eBureira ngolwesine ibalisa umunye wabakhokheli bebandla le-CCC umnumzana Welshman Ncube osaphethe isikhundla sika sibalukhulu umnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Charlton Wende kunye lenye inkokheli yamanye amabandla aphikisayo. Lokhu kudale inkulumo abanye besithi kutshengisa ukuba linkokheli isicupha mgani munye lebandla lezanu PF. Kodwa abanye ngabathi lokhu kuyancomeka ngoba kutshengisa ukukhula kwezombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Okwenzakalayo ukuthi nje umbuso weZimbabwe wonakala lembali yeZimbabwe yonakala ukutholakala kwabamabandla aphikisayo embuthanweni wokuthakazelela inkululeko bekungasoze kube isimanga ngayo iZimbabwe ile politics ezimi kahle ile history lembali emi kahle ngoba inkululeko inkululeko yabo bonke abantu ayikhethi bandla elibusayo ayikhethi bandla eliphikisayo kodwa ngenxa yokuthi izanu yona yasuka yatshontsha impi yombangazwe yatshontsha yatshontsha inkululeko ngokwayo yatshontsha ukuthakazelela kwenkululeko ngayo sokuyisimanga ukuthi uthole abaphikisayo besembuthwaneni we-independent ngayo ilizwe lalimi kahle ngayo ilizwe lalibuswa kahle ngayo imbali yalani ilizwe ayiphanjaniswanga sokungasoze kube izinews sokungasoze kube indaba egudwini sokungasoze kube isimanga ukuthi batholakale njani abaphikisayo embuthwaneni wokuthakazelela inkululeko ngoba inkululeko kayilabandla inkululeko ayilahlangothi inkululeko ngeyelizwe kodwa ukwenziwa izanu sona siyani sono sokuthi kululeko singeyabo imbali yelizwe singeyabo umbuso songwabo konke songokwabo yikho sokwenza abantu babuza imibuzo ngento elula kangaka ukuthi kanti bafunani abamabandla aphikisayo embuthwaneni ofana nalo
manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lombono onjalo
ye okuzima ukuthi abadala khonokho ukuthi kube isimanga ukubonakala kwabaphikisayo embuthanweni we-independence embuthanweni wenkululeko yizanu PF ngoba basuka bama bathi yibo bodwa abalwela inkululeko bathi lizwe ngelabo ithini thedu lesi abasikhulumayo abene bayo lebo abakukhulumayo basuka bathatha bamonopolize konke ngasokungelizwe leZimbabwe bakwenza kwabo ngakho ukuthi kuze kulungiswe lokho kuyamele abantu beZimbabwe bafundiswe kakusho i-rehabilitation i-re-education ukuthi lizwe ayisilo lezanu PF inkululeko ekwayisiyo yezanu PF umbuthano wenkululeko so wezanu PF njalo le flag yelizwe le anthem iculo ihubo lelizwe ayisilo lapho kuzothatha isikhathi eside ukufundisa abantwana beZimbabwe labantu beZimbabwe khona ukuthi asoqala ukuya embuthanweni we-independence ngoba kudala izanu PF yaqamba amangazi yakwenza okwayo konke umbuso ilizwe lakho konke okuhambelana naleli lizwe lenkululeko yayo
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela namba wafubembula
Lamlela ndwandwe
Ukuze emaphandleni Izakhamizi zezansi emandebeleni ezilima ngokuthelelezela sezinwaya impumulo zibheke isibhakabhaka ngoba imifula lamadamu ezidonsa khona amanzi sesitsha okuzadala ukuthi zichiye izivande zazo lapho ebezithola khona imali yokondla izimuli kuyindlela yokulondoloza amanzi azo kanye lawezifuyo. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esegwanda.
izakhamizi ezixoxe lo msakazo we-Studio 7 zithi zisenkingeni njalo ngoba sekumele zitshane lokulima izivande zazo kungenani lokuthi zibhekane lodubo lwamanzi lendlala embi kakhulu. Zithi ngaphandle kokuthi kune likazamcolo zizavala izivande ukuze zilondoloze amanzi. Umnumzana Taolo Ndlovu oyisakhamuzi Ramnwana olima phansi komfula othule emanama emangweni weGwanda South uthi lo nyaka babhekane lodubo lwamanzi olukuzinga eliphezulu.
Kuyasihlukumeza kakhulu ngoba lapha amanzi siyabe sisadonsa khatshana esizibeni esikhatshana sokuyabe sekuyi-distance, so iyabe sisitshaya nge-fuel lokuzama ukuthi siyabe siloko sizama ukugebha ngamafotsholo sidonse sigebhe amanzi aphele sicitshe agobhoze sidonse.
Uthi njalo nxa bengama ukulima izivande lokhu kuzadala ukuthi bathwale amagabha avuzayo ngoba kuyiyo indlela abaziphilisa ngayo.
Njengemali yabantwana besikolo. So lo nyaka lathi sisevalweni, sihlalele evalweni ukuthi mhlawumbe kungasiphazamisa khonapha emanzini ngoba lesi sikhathi amanzi asephelile akusela amanzi.
Usobhuku emasholomushe umnumzana Love Mondlovu uthi izakhamizi zihlale phansi zikhulumisana ngodaba lwezivande ezidonsa amanzi emadamu.
Ngikhuluma namhlanje kade sihlezi abezingadi lezakhamizi sebeqasa ukuphikisana ukuthi angizingadi zingasathelelwa ngoba izifo zizaswela amanzi. Abanye besithi hhayi akuwafuni imibhede kungangcono ukuthi inye 1-1, so into yakhona ayiphutshanga ngendaba yamanzi. Ngikhangele ukuthi kusiyafika u-Augusti amadamu vele azabe engasela lutho ukuthi izifuyo zizaba zisingasela lutho zinganatha nga.
Unkosikazi Juliet Nkiwani oyisiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe uthi udubo lwamanzi lonyaka lukhulu kakhulu.
Inkomo zizakufa ngoba akula manzi. Abantu bazawuthi ukudla kwabo bathi ukudla kwezifuyo. Uhulumende sizile ethi uyafida kwezindawo asikamboni thina lapho esikhona.
Ukhansila weGaranyemba Mnumzana Miklas Ndlovu ugcizelele ethi indlala yalonyaka yamangalisa.
Indlala engelajodo komile, izifuyo kuyaba yikufa, kathesi ziyabanjelwa le madamu lapha akula manzi ludaka lodwa. Njengezingadi ngalesi sikhathi phela izisikhathi sezingadi lo nyaka akula lutho. Avelelo bungahamba umfula wonke ungeke uzithole izingadi ngoba lezi zibazwe zebe kukhelelwa kuzo zivele zomile. Akuyamangalisa kwethusa lokho kwalo nyaka.
Uhulumende uthi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million badinga ukusizwa ngokudla. Ekhuluma ngosuku lukazibuse ngolwesithathu eMrambinda, umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ugcizelele ukuthi ngakho zabulawa indlala kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Gukama,
lamlela,
gukama,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Siyabonga Albert, okwa manje ke sengidedela emuva ngilichiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Sethekele Chabangu, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. Sicubungula inhlelo zenhlanganiso yakhe ezokuthuthukisa impilo yamantombazana.
Kahlekahle uhlelo lwethola kuqala kwakuyukuthi sifuna la mantombazana abuyele esikole. Uyabona ngoba kwadlula isikhathi i-COVID abantwana abaningi abangamantombazana abazange basabuyela esikole. Ngoba uyahluleka uku-empower umntwana oyintombazana ngezinye izinto. Why ungam-empower at least nge-education azokwazi ukuthi azazi ilungelo lakhe, akwazi ukuthi yini okungcono kuye. Abanye sebeyendile, kunzima ukuthi umuntu wakhona uzomdivert ingqondo yokuthi phuma lapho. Si organization working on a zero budget uzothi kaphume uzakubuza ukuthi ngiphume ngizoya kuphi, uzam accommodate kanjani. Kodwa mangabe sewumtshela ukuthi noma ukuso lesi simo leso kuso, kodwa mawungabe ungabuyela esikoleni impilo yakho seyingatshintsha. Bese nayenye case yenye intombazana nayo beyi experience i domestic violence, sa reach out to emaphoyiseni. I case yangkhona manje isemaphoyiseni, yena wangabe
efuna indawo yokuthi ahlale kodwa sagcina simtholele indawo la angabe ehlale khona okwesikhatinya nathi sinjenge organization sasesesabela yoni organization yethu ngoba lo muntu wayesinikeza ama threats ukuthi uzoshisa ama offices wethu simmoshela umuzi wakhe kanti ke nathi we intervening to save impilo yentombazane yebo abanye babuyele esikoleni abanye ayi kweshula ukuthi babuyele esikoleni kodwa it's still one of the programs esilokhu siyenza ngoba ngifithi sine project nje eranayo khona abanye babuyele noma sebehlala khona lapha bayende khona ngoba abanye bakhona babuyelile kule ndawo la kuthungwa khona bayasuka khona lapha bekhona bahambe bayozifundisa ukuthunga
inani labo liyehla kumbe liyakhuphuka elalabo abacina sebedinga usizo olunjalo
ayi inani labantu liyakhuphuka ngamalanga ayi domestic violence is too much in rural areas and I think i-facilitator nayi poverty thine sikwenzayo njenge-organization sometimes include wonke ama-parties sizama ukuhlala nabo phansi sibonisane ukuthi kahle kahle indlela yokuphila yile nje singene kuma-families wabo sizama ukuthi sazi ukuthi kahle kahle i-problem yona iqalisa kuphi yebo we can intervene ku-situation but what is it that we can do ukuthi simsize lo mntwana lo ukuthi totally aphume kule situation sizithola sesilengcindezi yokuthi ama-resources wethu we are limited
kuyini elibona kubangela ukuthi amantombazana aziphathe njalo lilayo yini imfundiso yokwenqabela lokhu kungakwenzakali
ngicabanga ukuthi abanye abantwana bayazenzela ukubaleka emakhaya ngoba omunye wakhona i-reason angakunikeza yona uma umbuza ukuthi yina eyambalekisa ekhaya akanayo i-reason izokutshela ukuthi hhayi mina ekhaya bathuma kakhulu ekhaya bangisebenzisi kanti-ke vele sonke sikhule ekhaya sisebenza so mostly bayazenzela or abanye kufike bazokutshela ngokuthi i-distance engiyihambayo ngisiye esikolweni inkulu kakhulu kodwa uyakubona ukuthi akusi-reason because bakhona abantu abafundile emva kwakhe bafunda baphumelele beyihamba leyo distance yebo bakhona abanye ababa exposed to i-domestic violence
okugcina isomiso sibaphethe njani khona ngapho abesifazana lamantombazana
isomiso senza umonakalo omkhulu kakhulu ubona abantwana abangamantombazana beshiya amakhaya belandela besiya esitsheketsheni abantu bomama abangobaba beshiya amakhaya besiya esitsheketsheni yenza umonakalo omkhulu kakhulu abantu adebele ezilimo zabo abavunanga lutho emasimini ingadi zomile ngekuthatha amanzi uthelela ingadi abanye abantu bewafuna lawo manzi ukuthi bayewasebenzisa emakhaya uthola nje sokungulokungazwani phakathi kwe-community ngendaba yamanzi abantu nje isiyaluyalo abanye bayalelalelale abanye bachaphana le mngcele besiyadinga impilo engcono uma bethi badinga impilo engcono batholane nokuhlukumezeka la abakhona besebenza emafamu baphila nje impilo ebuhlungu imizwa ithole seyivaliwe ngoba abantu bezama ukuthi bayodinga impilo engcono hhayi isomiso sinzima ikakhulu ukuswelakala kwamanzi kungcono nokuswelakala kokudla kodwa ukuswelakala kwamanzi hhayi kwenze umonakalo omkhulu kakhulu
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Sethekele Chabangu, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Ngesikhathi senguquko Kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo Sidinga iqiniso Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Kuselo
uhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sixoxa lo senator weBinga umnumzana Joel Gabuza. Oh kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo.
Ye ungasitshela ukuthi umumo unjani? Siyabona ubana indawo ezininge elizweni azitholanga izulu. Khona ngapho kunjani eBinga?
Ngiyabinga ngizindawo zonke zeZimbabwe izola nawe. Ngisabela ukuthi njengabantu abasala kuzendeni already sokukhanya ukuthi sizendeni ziyasela manje. Amanzi asekujeni phakathi kokuthi izinamagesi lemhlanzi kunye amabhizinisi abantu azalimana kakhulu. Imfuyo azila madlelo amadamu kawagcwalanga and kuyathisa la ungamanzi kwangena la kusemfitsha futhi.
Manje liyathola yini uncedo kuhulumende njengoba esithi akula muntu ozalamba?
Lokwana ipropaganda nyingene ungathi akula muntu ozalamba ungela la mali yakhona kuyela. Kanti yabona i-challenge ezidalwa layo ukuthi i-region yonke i-Southern Africa akula lapho abathi bazuza khona ukungena u-South Africa oZambia konke labangaba bakhala but nabantu abangcono ngoba la ma-reports. Manje thina siye sabona omama besesekosi emikiningwa kubonile ukuthi awudleki abangathiphele ukuthi ingazi kwezindawo but umumbuni wabazali bedinga hhayi awudleki futhi ngeke ukuthi ugavumenti vela kulakithi amanzi ngaye ngikho zeli gavumenti yasesekosi ukuyayizayo ukufaka abantwini oya kungena isizulu phela ela iyakumelele ukuthi amadama agcwale but amadama akula manje into eziningi azilawo amadama akhona.
Manje nxa esipha umumbu wona lo obolileyo kuyakhethwa yini abantu kuyabandlululwa ngokuthi ngabamabandla?
Angithi yabona ukuthi ingubo ngoba lityalo kuba lokubhekela nabantu ingasafani and akusize kuyekele ukuba lokuthoko ukuthi ngokudlakudlaka ngoba vele abantu abayineli ngoba lapho efoni khona ukudla kunika abantu besike ngekhala nokuthi laba abantwana abanikiwe bekhangele isiyeso ukuthi vele ndingela zibani and ekorokeyana sele singakuthakazeli but siyakufona ukuthi vele inkinga yokuthi ukudla kwakhona akukho kongakudla kukhona kati abanikela nabazi ngokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzok ngibukuli yasabhulile ngibanda abayithethi yano akuphethe abayithingi ndethu siyabungenzanga lezi
njengoba usithi wena amanzi kuzambezi kukhanya lawo asehlile siyazi ukuthi inengi liphila ngenhlanzi lithengisa abanye besidla ungasitshela ukuthi manje umumo unjani nxa sikhangela khona
ungakhangela vele izambezi yisi sikhathi agcwala ngaso kathi siqalisa kathi ngokuthi April May but sibona manje lekuemuva lokuyinyetinisetela futhi ukuthi ama-fishingpens amaningi awasuzekwani ukuthi bebambisaze imiphaphisanzi amanje ngamaningi lawo ziyangena senta zingasatholakali vele zizie lapho kungathi ngithona khona ziyabe zingasabambeki ngoba inhlanzi zibambeka nxa amanzi emaningi zikwanisa ukuzulazulazulange ngamaningi but nxala kungena manzi akuba ne-challenge so kuthi ukuthi abaningi ama-fishingpensedinga abantu abaningi basemfuleni babambe inhlanzi kuzalimala abantu abaningi babengabambi inhlanzi ngiyana abantu abaningi yazi siyabaphila ngakho la mashopu layabe sizuze okuyizinzuzo ngabantu bethira zize kuyizinambana sisisisanza so sikhangele ukuthi phambili kuzaba nzima kakhulu hayike lokokudlala
khona emasimini akutholakalanga ngitsho kumbe bakhona abadobhadobhileyo kancane
asiyekeke singathi akutholakalanga lutho siyayenedize singathi sithi abantu abaningi vele akuphumanga lutho mina yinzi ngitho lokuthi ngibophinkari ngiyelima izulu lafela yala up about March izulu linekatesi ngo-April sendi ngo-April ngatanyelani kambi so abantu abaningi asithi wonke umuntu kayizanga be ngitho ikari andeni umuntu esinde ikarini akube amagowa la akula muntu okudlulelo ifiyo nayo ibonwa ngitho le kazi yokuthi ubona umuntu eyade sikulinise awulithole emgwaqweni kunzima
hhayi kuzwakala isikhathi sosingasa vume ungavalelisa abalaleli
hayi sivukile kakhulu balaleli hayi asibote ukuthi siyangetaniyabe lakho sizame ukuhlephulelana kunoko kulisana okukhona ngoba asifuna abantu ngokula yini la asiyedani njengabantu babeyibhida umbaba
hayi lathi siyabonga lo-ke ngumnumzana Joel Gabuza usenetha wesigaba sebinga south ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba ukwezemidlalo ke sikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeCastlelager Premier Soccer League edlalelwe kundawana ezishiyeneyo zelizwe. FC Platinum 2, Bigita Minerals 2, ZPC Kariba 0, Arnel Movers 0, Green Fuel 0, Harentals 0, Yata 0, Chegutu Pirates 0. Okwamanje ke kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi kamaskandi ozibiza ngokuthi ingulabusuku yako malahle linsizwa idabuka enkayi kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ke lapha ixoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Zintombi zakomphakazi sekuseduze laye siyakhona. Zintombi zakomphakazi sekuseduze laye siyakhona.
Njani umsakazweni omkhulu uStudio 7 la engizalwa khona, ngizalwa enkayi. Igama lami elokuzalwa ngu-Big Boy wakwaMnguni. Ya, i-albhamu leyi ngeyesibili ngika-2019 yikho la engagcina khona ukurekhoda, ngiphinda ngingarekhoda ngenxa yesimo sokuthi vele kuyabheda eGoli, ngirekhoda ngisezweni lase-South Africa. So umculo yinto othola ukuthi uyarekhoda kodwa imali ma ungesenayo umsebenzi uyaphela.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ya, ama number ngu 0656712378. Ungamfonela ku WhatsApp unyatholakala.
Abalandeli ubachiyela waphamaso.
Ngiyabathembisa abalandeli ukuthi sizoqhubeka sibengele futhi kule njengoba unyaka nje ungekapheli kanje. Siyacela ukuthi mangabe bekhona abangabe befisa ukuthi basisponse, siyafisa ukuthi abantu siqhubeke sibenzela into ezinhle ezimnandi. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga ngulabo usuku yakwamalahle. Sigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela. Udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isindo esinganani semali entsha eyamazike. Ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse kwenziwe ngenye inkokheli yebandla yamabandla aphikisayo kudala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.